Bazi rezvemitemo muAmerica razivisa kuti nezuro rakabata zvinoputika zvekuzvigadzirira zvavanoti imhando yemabhombu zvanga zvatumirwa kune vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kumba kwavo kuWashington. Vaimbo vegurukota rehurumende yeAmerica amai Hillary Clinton kuNew York uye kumahofisi emuzinda wenhau weCNN kuManhattan. Pasuru yanga ine bhombu rekuCNN yanga yakanyorerwa kune vaimbo vemukuru wesangano reCIA vaJohn Brennan. VaBrennan vanozivikanwa zvakanyanya nekushoropodza mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump semuongorori wezvematongerwo enyika. Mune mamwe mashoko ari kuuya anoti rimwe bhombu rawanikwa usiku huno ranga ratumirwa kune mumwe mumiririri wemaDemocrats kuLos Angeles amai Maxine Waters kwakare kuLA. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashora chiitiko ichi vakati vachaona kuti nyaya iyi yaferefetwa nomazvo kuitira kuti vari kupara mhaka iyi vagone kutongwa nemutemo wenyika. Vachitaura neCNN mukuru wesangano reFBI vaChristopher Wray vati sangano ravo richaita zvose zvarinogona kuti vapari vemhosva iyi vabatwe. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vatatu ava vakarerekera kubato rinopikisa remaDemocrats, saka fungidziro huru ndeyekuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Kubvawo kare mhando dzakasiyana-siyana dzemabhombu dzaishandiswa kuuraya nekukuvadza vazhinji mune zvematongerwo enyika. Musi wa23 chikumi gore rino pakaputika raifungidzirwa kuti mhando yebhombu kunhandare yeWhite City Stadium kuBulawayo pakakuvara nekufa vanhu pamusangano weZANU PF wekutsvaka rutsigiro musarudzo dzapfuura. Musi wa18 kurume mugore ra1975 vaive mumwe wevatungamiri veZANU muhondo yeChimurenga vaHebert Chitepo vanonzi vakaputikirwa nebhombu mumotokari vakafa pamba pavo kuLusaka kuZambia.